manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera nhasi kuri musi wechishanu zvita 17 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7. Iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reWorld Health Organization roshushikana nekushomeka kwevanhu vari kubayiwa nhomba yeCOVID-19. Munyika dzemu Africa. Hurumende yovimbisa kutorera vashandi vayo matano vanenge vasina kubayiwa zvizere nhomba yeCOVID-19 kutanga musi wa1 ndira 2022. Mitambo yenhabvu yakawanda yoitwa munyika mukupera kwesvondo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Sangano reWorld Health Organization, WHO, rinoti nyika dzakawanda dzemuAfrica, kusanganisira Zimbabwe, dziri kutadza kubaya nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 kusvika pazvikamu 40 kubva muzana gore rino risati rapera sezvanga zvakatarwa nesangano iri. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kutaura nezuro pamusangano weInternational Conference Public Health in Africa, mukuru weWHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus vakati nyika 40 nesere panyika 54 dziri muAfrica dzichatadza kubaya zvizvarwa zvadzo zvikamu 40 kubva muzana sezvanga zvakatarwa neWHO.
But we are still a long way from reaching our targets to vaccinate 40% of the population of all countries by the end of this year and 70% by the middle of next year. 48 AU member states have still not reached the 40% target, mainly because they cannot access the vaccine they need.
Tichiri kure zvakanyanya nekubaya nhomba zvikamu 40% zvevanhu vose kusvika pakupera kwegore rino uye 70% kusvika pakati pegore rinouya. Nyika dzinosvika 48 hadzisati dzabaya vanhu 40% munyika dzavo nekuda kwekuti vari kushaya nhomba yacho.
Dr. Tedros vakati rimwe dambudziko riri kuitika mudunhu reAfrica nderekuti nyika idzi hadzina kuburitsa huwandu hwechokwadi hwevanhu vari kufa kana kurwara nechirwere cheCOVID-19.
Although the number of reported cases in Africa is lower than in most other regions, we know that they're underreported.
Uwandu hwevanhu vari kutaurwa muAfrica hushoma kudarika mamwe matunhu. Tinozviziva kuti uwandu hwavari kutaura hushoma pane zviri kuitika.
Mukuru weCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti kusabuda neuwandu chaihwo hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19 zvinokonzerwa nekuti munyika hamuna zvikwanisiro zvemhando yepamusoro zvekuongorora kuti munhu ane COVID-19 here kana kuti kwete.
Dambudziko guru ratinaro nderekuti kubva zvatanga chirwere cheCOVID-19 nyika zhinji dzemuAfrica zvichisanganisira Zimbabwe tagara tine shortage yecapacity yekutesta vanhu. Zvishandisiro zvekutesta zvagara zviri zvishoma. Saka hatisi kunyatsotesta vanhu vedu zvakakwana. Zvoreva kuti mamiriro ezvinhu kunze uku manhambas anezenge achiburitswa aya pazuva achinzi nhasi tawana vanhu vakati vateswa tazowana vanhu vakati vaita positive. Nhamba iyoyo iri pasipasi.
Varusike vanoti zvimwe zviri kutadzisa nyika dzemuAfrica kusanganisira Zimbabwe kubaya vanhu vakawanda idambudziko rekushandisa nhomba dzinobayiwa kaviri pamwe nekusawana kweveruzhinji ruzivo rwechokwadi nenguva.
nyika zhinji dzemuAfrica dziri kubaya mhando yemavaccines aya ari kubva kuChina, kuRussia nekuIndia ayo anoda kubayiwa nhomba mbiri atinoti ma2 doses aya inauye mashoko anotenderera pamadande mutande nekuda kwekushayikwa kwedzidziso yakakwana kwakazotererera mashoko dzimonguva yemanyepo noti misinformation and disinformation iya iri kukonzera yatinoti vaccine hesitancy kudududza.
Mukuru munyaya dzekurwisa chirwere checovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vanoti sehurumende vachiri kutarisira kuti vachabaya vanhu zvikamu 40 kubva muzana sezviri kukurudzirwa neWHO vachiti vachazobvuma kuti vatadza musi wa31 zvita 2021 wapfuura.
Pekutanga sehurumende takati toda kuti tisvike ku60%. Asi takazonzwa WHO achiti nyika by end of year wakasvika zvavo kuma40% ndiyo target yacho iyoyo. Saka tanga takangotarisa matageti mairi iwavo, hatisi kungosiyana neyedu yetinoti ambitious target ye60%. Chinhu chikurukuru chetinoda kuti nhuri yezimbabwe iziendezvo ndeyekuti hatinyanyoda kutarisana nekuti pane vari kuti taakuna taakusvika kupera kwegore hatichasviki, zvafamba sei, kwete kwete hama neshamwari. Tikadaro tatorasika. Isu tiri kuti ngatirambe tichingopusha chete tozobvunza mubvunzewo tasvika end of year yacho. Asi pane zvino yatingati focus yedu ndekuti tirambe tichingomhanya nendima yedu.
Vanhu vabayiwa nhomba mbiri kusvika pakupera kwezuva nezuro vainge vava ma3 million nezuro 35,500 nezana nemakumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 3,035,192. Zimbabwe yakwanisa kubaya zvikamu 10 nezvipfumbamwe kubva muzana, zvinoreva kuti mumazuva 14 asara kuti gore rino ripere Zimbabwe inofanirwa kubaya vanhu zvikamu 21 kubva muzana kana kuti 21%, unova mutoro mukuru pakatariswa nguva yatorwa kuti isvike pazvikamu 10 nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 19%. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Bazi rinoona nezvevashandi vehurumende, Republic Service Commission, PSC, rakazivisa vakuru vakuru vemapazi ehurumende kuti vashandi vose vasina kubayiwa nhomba yeCovid-19 vachange votorerwa matanho kutanga musi wa1 ndira 2022. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Chiziviso chavakaita nemusi wechitatu, munyori wePSC Ambassador Utaunashe vakaudza vakuru vemapazi ehurumende kuti varemekedze zvisungo zvakatemerwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa musi wa14 zvita. Vautaunashe vakakomekedza kuti vashandi vehurumende vanenge vasina kubayiwa nhomba panosvika musi wa1 ndira vatorerwe matanho kuitira kuti vasatapurire vamwe vashandi chirwere checovid-19. Patabvunza Vautaunashe kuti matanho avachatora kudzinga vashandi mabasa here kana kuti kwete, asi varamba vachiti vari kukurudzira vashandi vehurumende kubayiwa nhomba.
Zvatinenge tisina kutaura hazvizvizvo. Idea haiti yokuda kuchitidzira vanhu, idea ndeyekuti tiite encourage vanhu, magovernment workers, to join the efforts yekuti tiite achieve herd immunity quickly.
Asi mutauriri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti vanoita nekuchisidzirwa nehurumende vachiti hurumende inogona kumbunyikidza vashandi chete.
Zvinoratidza hurumende ine kamweya pekuda kushandisa kumbunyikidza nepakusingadiwe kumbunyikidza. Kubayiwa nhomba chinhu chakanaka chaizvo, zvinongoda kuti vanhu vese vakwane kurudziro yakakwana. Tikada kuvamanikidza kuti vabayiwe, zvinoita kunge tine zvatoda kuvaisira imomo zvingavauraye kana muchetura ungati kuvapoizena. Tokwedzera vaccine hesitancy, tinoramba tichishora matanho atotorwa nehurumende ekushishidzira vashandi kuti vabayiwe. Ngatirambe tichishandisa nzira dzekukwezva nekudzidzisa zvakanakira kubayiwa, efikasi yemavaccines nesefiti pamwe nezvimwe. Asi izvi haisi nyaya itsva yekushishidzirwa nehurumende iyi yavamunangagwa panyaya yekubayiwa nhomba. baka mofundu tisira asi kufundira kwa vapana kwa vashita mushure mekunge vashandi varamba vachitaura kuti vane kodzero dzavo.
Mutauri weZimbabwe Teachers Association vaGoodwill Taderera vanoti hurumende inofanirwa kunyengetedza vashandi kuti vabaiwe nhomba yeCOVID-19 kwete kuita zvekuvamanikidza.
Asi nyaya yekumanikidzira munhu anenge aine zvakanangana nazvo zvinomuitawo kuti aone zvisingakodzeri kuti abaiwa itungi pane pachida hapo maexceptions anogona kungewo zvakare ndoziva kuti kunogona kutiita maexceptions ari scientifically proven.
Vautaunache vakatiwo mapazi ehurumende anofanirwa kushanda aine vashandi vanosvika zvikamu makumi matatu kubva muzana uye vashandi ava vanofanirwa kunge vakapfeka mamask ekudzivirira kupararira kwecovid-19 uye vachitanga basa nguva dza8 mangwanani vachipedza basa na3 dzemasikati. Vakazivisawo mapazi ehurumende kuti hakuna misangano ichabvumidzwa kuitwa. Vanhu vakaungana vakatiwo mahofisi achange achipfapfaidzwa mishonga kamwe chete pasvondo uye kuti mapazi ehurumende awanise vashandi zvikwanisiro zvekushandisa vari kumba. Dzimwe nyika dzakaita seAmerica dziri kusungira kuti vashandi vose vehurumende vabayiwe nhomba yekudzivirira COVID-19. Vanenge vatadza kubayiwa nhomba iyi vanoendeswa pazororo risina mubhadharo vachizobvumidzwa kudzokera kubasa kana vachinge varatidza kuti vakabayiwa zvizere nhomba yeCOVID-19. Ndakamira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevaviri vakafa neCOVID-19 uye vamwe zviuru zvina nemazana maviri nemakumi mana nevanomwe kana kuti 4247 vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare. Izvi zvakasiya huwandu hwevanhu vafa neCOVID-19 vave zviuru zvina nemazana manomwe nemakumi manomwe nemumwe chete kana kuti 4771. Huwandu hwevanhu vabatwa nedenda iri kubva zvaratanga munyika hwakasvikawo pazviuru zana nemakumi masere nezvitanhatu zvine mazana matatu nevana kana kuti 186304. Huwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana nhomba yekudzivirira COVID-19. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyeuchidza veruzhinji kuti denda iri radzoka zvakasimba nokudaro vanhu vanofanirwa kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere ichi. Mukuru wesangano rinorwira utano wakanaka munharaunda reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vanoti kukwira kwehuwandu hwevanhu vave kufa pamwe nekubatwa nedenda iri mucherechedzo mukuru wokuti denda iri rakomba zvakare. VaRusike vanoti nekuda kwekukwira kwehuwandu uhu veruzhinji vanofanirwa kubuda mupfungwa dziya dzekuswera vachitarisa mhando dzeutachiwana sezvo hondo huru yavepo pari zvino yave yekurwisana nedenda reCOVID-19. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tine urombo zvikuru nevanhu avo vakashayikwa nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Zvinhu zvinosiririsa zvikuru kurasikirwa nevana veZimbabwe nekuda kwedenda iri reCOVID-19. Asi zviri kutiratidzawo zvekare kuti fourth wave iya yava kukomba, yava kutiratidza kuti yasvika panguva iyaiya yayava kukonzeresa kurwara kwevanhu vakawanda uye kurasikirwa neupenyu kwevanhu vakawanda.
Saka poitwa sei varusike kuti vanhu vasaramba vachirasikirwa neupenyu nedenda reCOVID-19?
Vanhu ngatibvei mupfungwa dziya dzekutarisa zvemavharienzi. Hondo huru yatinayo ndeyekurwisana nedenda reCOVID-19. Toramba tichitevedzera zvese zvatagara tichiita izvo zvinotibatsira kuderedza dambudziko rekubatwa nechirwere cheCOVID-19. Hazvinei kuti ivarianti reOmicron kana kuti ndere Delta, mumwe nemumwe ngatiregedzei zvamuchose kuti vhairasi iri risatombopinda mumwiri medu nekuda kwekuti vanhu tine mitezo yakasiyana-siyana. Ngatibviseiwo zvekare pfungwa dziya dzikutaurwa nevamwe kunzi varianti iri riri mild, harisi kunyanyorarisa vanhu pasi, asi nekuda kwekuti vanhu takasikwa zvakasiyana siyana, iwe unogona kuita munyama rikakurarisa pasi uye rikasvika pakukutorera upenyu. Saka toda kuramba tichipa yambiro iyoyo kune veruzhinji. Kufa kwemunhu mumwe chete chaiye zvinhu zvinofanira kutirwadza, zvinhu zvinofanira kutityisa izvozvo.
Tingatarisira here kuti denda iri richasimuka kudarika zvariri iye zvino kumberi uku varusika?
Kumberi kwatiri kuenda uku, tikaramba tichivarairwa, tiri kuona kuti vanhu vakawandisa zvikuru vanozosvika pakurasikirwa noupenyu nekuda kwedenda iri reCOVID-19. Asi regai nditi dambudziko riripo pari zvino izvi nderekuti vamwe vanhu vanofungidzira kuti vakawana vamapurisa kana kuti vezvemutemo ndopo votanga kuda kuedzesera kupfeka mamaski kana kuda kuedzesera kutevedzera matanho aya ari kutarwa nehurumende kuzvidzivirira. Handizvo badzi kwete. Isu tiri kuti hazvinei nemapurisa izvi zvekuzvidzivirira kubva kudenda reCOVID-19. Kuzvidzivirira kubva kudenda reCOVID-19 rinotori basa rako iwe neni.
Pane vamwe varusike vari kuti nhau yedzidziso inenge iri kusarira kumashure, saka vanhu vakawanda vari kuramba vachibatwa nedenda reCOVID-19. Munoti
nhau yedzidziso haiperi, inongoramba ichipihwa. Nhau yekuzvichengetedza ibasa rako iwe nyamunhu.
Mukuru weCommunity Working Group on Health vaiItai Rusike vachitaura vari parunhare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weRoman Catholic Pope Francis vari kupemberera kusvitsa kwavo makore makumi masere nemashanu nhasi. Kusvitsa makore aya, chinhu chikuru pakatariswa kuti Pope Francis vakambovhiyiwa paura rwavo munguva pfupi yapfuura. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakayambira nezuro kuti mhando yeCOVID-19 yeOmicron ichawedzera kupararira zvakanyanya muAmerica. Vakakurudzira vanhu vemuAmerica kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira chirwere ichi, uye vakabayiwa kare vabayiwe zvakare senzira yekuwedzera kuzvidzivirira kubva kuchirwere cheCOVID-19. Vaimbova mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU vaPeter Mutasa vari kuramba mashoko ekuti vakashandisa zvisiri pamutemo mari yesangano iri. VaMutasa vataura mashoko aya vachipindura mashoko akanyorwa paTwitter nemutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba, vachiti vaMutasa vakashandisa mari yeZCTU nenzira isina kunaka, uye vakati vaMutasa vachasungwa munguva pfupi iri kutevera. Asi vaMutasa vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti maoko avo akachena semwedzi wechirimo.
Hapana chitsva pakumbunyikidza kwavanoita. Hurumende inombunyikidza vose vanovaudza chokwadi chekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, vashandi vari kunyunyuta. Takazvinzwa isu naGeorge Charamba, mutauri mukuru wemuhofisi yapurezidend, vachiti vachada kutimbunyikidza, vanoda kumbotisa mumatorongo.
Vakataura mashoko ayarini?
Vakazvitaura izvo vachipembera kuti handisiri mutungamiri weZCTU. Hatisati tambozviona kuti hurumende inopembera kuti nhingi abva papinda nhingi. Takatanga kuzoonawo papo, asi vanga vachitaura pachena vachiti vane nyunyuto neni nekuti ndaimira nezvido zvevashandi. Saka izvi zvavari kuita izvi kuenderera mberi nekutsvaka kutimbunyikidza, vanoda kuti vamiriri vevashandi vatyiswe vasazombotaure chimwe chinhu. Asi pari zvino zvamhanyiswa nenyaya yekuti ndakanga ndakasarudzwa kuti ndikwikwidze pabato reCrisis in Zimbabwe Coalition pamutungamiriri webato osa chigaro chairperson. Saka vanga vachimhanya kumhanya kuzaki kuti pamwe wanga ndivharira nditadze kuendako. Ndanzwa kuti vanga vachinditsvaka-tsvaka vachida kundimbunyikidza ndiri kumutambo iwoyo, asi havana kundiona zvavo ndiriko. Saka ndozvavamhanyirira chete kuti vatsvake kundimbunyikidza vandivharire ndisaende kumutambo, kana kuti vandisvibise pari kusarudzwa vanhu ndinge ndakasviba. Saka ndo saka maona vamhanyisa kwese kuma radio, kuma television nekuma newspaper awe hurumende vasingambondibvunza kana kunzwa kuti ndakamira sei.
Ko panyaya yezvivakwa zviri kunzi zvakatengwa asi mari dzacho dzisingafambiswe zvakanaka.
Panyaya vanotaura kutengwa kwa property, zvinhu zvakaitwa nemunhu wese mugeneral council yedu mudare rese rikaapprova kuti ngatitenge maproperty edu tinofara nawo nokuti anotipa mukoho wakanaka. Takatarisira investment yefuture. Uyezve handizirini ndandiri president nguva iyo kwankuna George Kiwan, ndandisingagari mumacommittee anoita zveinvestment kwankuna Madam Suela ndiwanga ari vice president vaichair committee iyoyo. Asi tese takawirirana segeneral council kuti ngatitenge maproperty wayo. Ende akatinakira zvekuti varipo izvozvi vakamashandisa vanowana mari zvakanaka. Parizvino titori nevanhu vanoda kumashandisa vari kutoti offer $3,000 pamwedzi.
Kuti vaite sei?
Kuti varende maproperty iwayo. Hainganzi property yakaipa yakadaro. Tine muono wezviri mberi nokuti mainvestment properties etakatenga munzvimbo dzatinoziva kuti dzichabudirira zvakanaka. Saka hakuna sendere zvetisiti yakabiwa. Vari kuedza chete kuda kuti varira mikana kune maunion anotibatsira ekunze kuti zvinzi muzetisiti mune hori so that hatichapuhwe rubatsiro rwatinosiwana rwemaactivities. Nokuti vanoziva kuti nekuoma kwakaita economy kana tavharirwa hatichina zvepekutangira. Saka vanoda kuuraya musangano wevashandi.
Vaimbova mutungamiri wezctu vaPeter Mtasa vachitaura vari parunhare vari muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Hatina kukwanisa kubata vacharamba kuti tinzwe zvavanofunga pamashoko avaMtasa aya. Makundano eCastle Laga Premier Soccer League ari kudzoka zvizere mushure mekumbokanganiswa neCovid-19 svondo rapera. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Asi maziso akawanda ari pachikwata cheCapes United, icho chiri kutsvaga mapoints acho ese matatu ekutanga kubvira makundano emwaka uno atanga. Capes United haisati yakundwa kana kukunda, asi yave kuda mapoints ese matatu kuti isasaririre zvakanyanya murwendo rwemukombe uru. Capes United yakaita mangange mumitambo yayo neZPC Kariba pamwe neHarare City, asi mapoints matatu ave kudiwa pamutambo wayo neBlack Rhinos muNational Sports Stadium mangwana. Chikwata ichi chakasiisa basa Darlington Dodo ndokutora Lloyd Tembwe kubva kuHarare City mushure mekutatarika zvinotyisa mumitambo yeChibuku Super Cup. Mokuru wevateveri veCapes United uyezve vari nhengo yebhodhi rechikwata ichi vaAbraham Kawadza vanoti havaipa Chitembwe basa dai vasina chivimbo chekuti anotora mukombe.
Tiri kufara zvakanaka chaizvo kuti Lloyd azoka kumusha. Fiyeza go patati naye pari pakasira tapa chinhano chepamusoro chaizvo. Saka chinhano ichocho chotakatarisira nekuendera mberi, including kuina mukombe chaiwo nekuina machampionship nekudzoka muAfrica.
Asi FC Platinum iyo ine mukombe uyu uyezve ichevera ngezi iri murwendo kuenda kuBulawayo kunotsangana neBulawayo Chiefs iyo iri kubaka moto. Munyori wezvemitambo Admire Muhemeke anoti murairidzi wekugona kunenge kudada Noven Mapeza haite zvekutamba mumitambo yakaoma seuyu.
Mapeza, mitambo mahombe is a very good tactician. I put my money on FC Platinum thinking Omara anokwanisa kuzviita.
Dynamos iri pamusha neCranbourne Bullets nesondo. Musi mumwe chetewo Highlanders iri kutyirwa kurohwa apo iri kushanyira Manika Diamonds kusakubva stadium kwaMutare. Triangle iyo yakarova Dynamos 1-0 pakapedzisira kutambwa mitambo iri munzira kuenda kuKariba kunotamba neZPC. Mimwe mitambo iriko iri kusanganisira yeChicken Inn neTenax Babafield Stadium pamwe neHwahwa neBulawayo City muAscot. Zvichakadaro, sangano reSport and Recreation Commission raumba komiti yekugadzirisa mamiriro enhabvu munyika zvichitevera kusiyiswa basa kwakaitwa ZIFA Board. Komiti iyi inosanganisira vaimbo vemutungamiri weZimbabwe Olympic Committee vaTommy Stole namuzvare Anna Muguni avo vaimbo vemukuru wekumahofisi EZOC.
Gwaro rabva kuSRC rinoti vamwe vari mukomiti iyi ndava Desmond Ali, vaCharles Sibanda, vaJoel Gombera, vaBlessing Rugara, vaBrian Moyo, muzvare Rudom Gandani namuzvare Joyce Kapota. Komiti iyi yapiwa basa rogadzirisa mamiriro enhabvu kusati kwaitwa sarudzo yevatungamiri vatsva veZIFA. SRC yakamisa basa komiti yeZIFA iyo yaitungamirwa navaFelton Kamambo nemhaka dzakasiyana siyana. Sarudzo yevatungamiri vatsva veZIFA inofanira kuitwa gore rinouya risati rapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Kuchange kusingadaidzwe anonzwa mangwana apo vatsigiri vemutambo wenhabvu muguta remasvingo vachange vachiona zvikwata zvavo zviri munhandare mushure memakore maviri kusina mitambo yenhabvu nekuda kwedenda reCOVID-19. Godfrey Mutimba anotipanyaya inotevera.
Zvikwata zveZIFA Eastern Region Division 1 zviviri zvemuguta remasvingo zvinoti Masvingo United FC neFC Wangu Mazodze zvisange zviri muCheke Stadium kupera kwesvono. Mangwana chikwata chitsva cheFC Wangu Mazodze chiri kutamba nechikwata cheLowveld FC munhandare yemucheke. Nesvondo munhandare iyi munenge mune mumwe mutambozve pakati Masvingo United FC neGreenfields FC. Mumwe mutsigiri wenhabvu mumusha werunyararo West vaHard Life Tangai vanoti vari kufarira zvikuru kudzoka kwemutamba wenhabvu nekuti vakange vasina zvinovavaraidza pakupera kwesvondo vasingaendi kumabasa.
Aiwa, izvi tazvitambira nemufaro usingambobviri. Munoona makore maviri tisina kana kumboona mutambo unotivaraidzawo. Iko zvino tiri kufara, fanika iko zvino Masvingo D1 yaane timu mbiri, Vangu Mazodze neyo Masvingo yacho. Saiko zvino tiri kufara zvikuru pakuti iko zvino chero vhiki yatiri kutarisa weekend yatakatotarisa iyi tikuona kuti tine mutambo muviri nomugovera nesvondo. Saka weekend yose unenge uri hati tichiita mutambo rakede takaokera bhora. Zvinotibetsera futi pakuti muno Masvingo pachama hamuna entertainment zvachose.
Mumwe mutsigiri wenhabvu vaThomas Mwenje vanoti vanovimba kuti kudzoka kwenhabvu uku kucharamba kuripo kana denda reCOVID-19 rikasaramba richiwedzera kuitira kuti vatambi vanorarama nemutambo wenhabvu sebasa vakwanise kuriritira mhuri dzavo.
Tinoshuvira kuti mutambo webhora wadzoka uyu ucharamba uriko kana COVID ikasavhiringidza. Tinobatsira vechidiki vakawanda vanorarama nekutamba bhora kuti variritire mhuri dzavo. Nekudaro isu sevatsigiri tinofara zvikuru nekudzoka kwebhora. Tave nekwekutandara paweekend uye mabasa aivo akambomiswa anowanikwa mubhora adzoswa, saka vakawanda vachawana chouviri.
Mutauriri wechikwata cheFC Wangu Mazodze muzvare Bridget Mare vavimbisa vatsigiri vange vave nenyota yenhabvu kuti chikwata chavo chichavapakurira nhapi tapi apo chichange chichitamba neLowveld FC vachiti vanotarisira kukunda zvine mutsindo.
Mukoma godi, tinokurudzira vatsigiri vedu kuti vauye vazozvionera kuti FC Wangu Mazodze is the game in town. Ndivo chaivo vane chimuti ende tisu tiri kurira. Tiri kutarisira kukwatura chikwata cheLowveld FC zvine musido ende tine rutsigiro rwakanyerwa tiri kupiwa nevanhu vemasvingo ende vari kutitsigira zvakanyanyisa. Uye tisati tanga mutambo wedu tichange tine muimbi vanofarira rumba. Tichange tina jundawo vasingafarire rumba mangwana ndinovimbisa muchabva makuifarira zvakanyanya. Ndinokuti huyai tifare, huyai titsigire chikwata chedu.
Muzvare Mhare vati vakaumba chikwata chakasimba uye vanovimba kuti sevatsva mudivision 1 havana kuya kuzowedzera uwandu hwezvikwata zvenhabvu asi vakauya kuzokwikwidza zvine mutsindo vokwanisa kuendererawo mberi. Sachigaro weMasvingo United inozivikanwa nezita remadunhirwa rekuti Yuna Yuna vaHebert Fidze vavimbisa vatsigiri vavo kuti vauye neuwandu wavo vazonakidzwa nebhora remhando yepamusoro-soro sezvo vange vari shuwa kwenguva yakareba.
Saka vose vanokwanisa uyaihenyu muzozvionera munakirwe muri mukati memucheke stadium nemusvesvondo nenguva sa3:00. Saka tinokurudzira kuti vanhu vanoda kuuya kuzobhora kuzoona bhora vose vakasiri kusvika vauye nguva yechipo nokuti nenyaya yemutemo wedzihwamupengo COVID-19 tiri kuteedzerawo zvirango zvose zvinodiwa zvinotarisirwa kuti zvive zvinge zvichiitika.
Vanhu zviviri ndivo chete vachabvumidzwa kupinda munhandare uye nemari yepasi kuona mitambo iyi inenge iri dhora rimwe chete pamunhu. Mucheke inhandare inopinda vanhu zviuru gumi. Eastern Region Division 1 ine zvikwata gumi nezvitanhatu izvo zvichange zvichikweshana kuti zviwane mukana wokupinda mumakundano enhabvu yepamusoro munyika yePremier Soccer League gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
muchirongwa chelive blog na 8 PM tiri kutarisa dambudziko recovid-19 rakatarisana nenyika pamwe nenyika dzepasi rose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 17 impalakazi 2021 uMpraxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
wathi ukhangele lo mkhuhlane weCoronavirus, sikhangele lama namazinga asenzakale kwelethu lelo lakithi lokubana fike umuntu ofuna ukuphuma endlini, ofuna ukungena kumbe kungaba kusedolobheni kumbe ukuyahlangana nabanye abantu, kumele abegqoke imaski.
Ele Zimbabwe libikwa lingelinye lamazwe angasozenelise isilinganiso sabo kumele babe sebehlatshiwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 lapho kusiya phela umpalakazi 2021.
Engunanzelelayo ukuthi kusukela ngesikhathi o-grade 7 beqala imihloliso yabo, vele abantwana bebesebengasafundi ezikolo, abantwana bebetshona behamba besiyadlala khona ngale, okuyikhwade okusenza ukuthi kube lula vele ukuthi bathelane ne-COVID-19.
UZulu weZimbabwe uveza intokozo ngokuvalwa kwezikolo namhla, abantu besiya kukhefu lekhisimusi. Kuwoza Friday lamhlanje sileqembe elicula umdumo wembube elibunjwa ngamajahada buka-Plum Tree azibiza amavevane akaphela. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulomsakazo. Ele Zimbabwe libikwa lingelinye lamazwe angasoze enelise isilinganiso sabamele babe sebehlatshiwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 lapho usiya phela umpalakazi ka-2021. Abenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba abe-World Health Organization bebekhangelele ubana amazwe amaningi womhlaba abesenelisile ukuhlaba abantu abangaba yisilinganiso sokungamashumi amane ekhulwini 40% ijekiseni le-COVID-19 vaccine kusiya phela lumnyaka. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umholi wenhlanganiso ye-World Health Organization uDr. Tedros utshele umhlangano wengcwethi zezempilakahle owe International Conference on Public Health in Africa ukuthi amazwe angamachumi aphosa yafike amahlanu 48 kwangamachumi amahlanu lane awezikazi le-Africa kawasoze enelise ukuhlaba abantu isilinganiso esihleliweyo ukugoqela leZimbabwe.
Week marked 1 year since the first COVID-19 vaccines were administered.
Kuvike edluleyo bese kungumnyaka selokhu i-COVID-19 yaqala. Sasicabanga ukuba ama-vaccine ayeza sinceda abantu ababhubhayo sebephindwe kathathu.
Uqhubeke esithi i-COVID-19 isiphazamise kakhulu impilo kaZulu esithi sokumele uZulu ajwayele ukuphila lalo mkhuhlane loba nje ekhuthaze abaningi ukuba bahlatshwe.
As we enter the third year of the pandemic, and there just the reported deaths, the actual is much higher.
I-COVID-19 sivulele abantu abayizigidi ezinhlanu. Abantu abaningi sebeswele imisebenzi, abantu sebelobuyanga, sekulokuqhela kobuyanga ngenxa yobunzima esihlangana labo ngenxa yalo mkhuhlane.
Enye ingcwethi yezempilakahle eZimbabwe uDr. Gary Shawa uthe uZulu kumele aqakathekise ukuzivikela.
Sikhangelane lo mkhuhlane osumemetheke umhlaba wonke. Nxa sikhangele lo mkhuhlane we-coronavirus, sikhangele lamazinga asenzakale kwelethu lele lakithi lokubana umuntu ofuna ukuphuma endlini, ofuna ukungena kumbe kungaba kusedolobheni kumbe ukuyahlangana nabanye abantu, kumele abegqoke imaski. Imaski inceda ukubana singathelelani lo mkhuhlane, ngoba lo mkhuhlane uyathelelwana nxa umuntu ekhwehlela, nxa umuntu ethimula, kumbe lanxa sikhuluma. So
okuhle ukubana sonke lapho esihamba khona sibe sigqoke ama mask.
Empikweni awethulele uZulu kuyona le iviki ngemva komhlangano wequla labaphathi indaba yecabinet briefing isikhulumeni sikahulumende engumphathi indaba wezokukhitshwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa uveze ukuba uhulumende ukubone kufanele ukwengeza ngamaviki amabili kusebenza kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown emizameni yokuvikela ukuthelelwana lula womkhakha omutsha waleligciwane owe-Omicron. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
UZulu weZimbabwe uveza intokozo ngokuvala kwezikolo namhlanje abantu besiya kukhefu lekhisimusi. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ubhubhane lwe-COVID-19 beselumemetheka ngesiqubu esesabekayo ezikolweni. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa izikolo zivalile lamhla, zikhangelelwe ukuvulwa mhlaka 10 zibandlela womnyaka ozayo, ezinye izikolo bese zivalile phambilini ngenxa yokumemetheka kwe-COVID-19. Unkosikazi Sanelisiwe Songo, umzali uthi uyajabula ngokuvalwa kwezikolo.
Ngizizwa ngisiba lokuhlaliseka kancane njalo ngithokoza nxa izikolo sezivala kanje ngoba bese kuvele ukusihlalisela evalweni. Abantwana bavele abajayele ukuzivikela njengabadala. Obekungabangela ukumemetheka kalula kwaleli gciwane ezikolo. Baphinde bephathela abazali ngemakhaya. Lokhu bekuzabangela ingozi enkulu ngesikhathi sekhefu lokuvakatsha.
Unkosikazi Ruth Chuma, umzali, uthi abafundi bekumele bavale izikolo ngesikhathi kuqala imihloliso.
Engunanzelelayo ukuthi kusukela ngesikhathi o-grade 7 beqala imihloliso yabo, vele abantwana bebesebengasafundi ezikolo, abantwana bebetshona behamba besiyadlala khona ngale, okuyikhwajo kusenza ukuthi kube lula vele ukuthi bathelelane ne-COVID-19. Namboni ngani vele ukuqansa kwenani labantwana ababanjwa bele-COVID-19 kuyukuyekethisa kukahulumende, ngoba eqiniseni ama-containment measures akalandelwa vele ezikolo lapha awe-COVID-19. Abantwana vele bayebevele bedlala ndawonye.
Umnumzana Themba kuye Moyo, isikhulumeli senhlanganiso eyababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUS, uthi kusiya phambili uhulumende kuzamele afake abezempilakahle ezikolo ukuze balawule ukulandelwa kweziqondiso eze-COVID-19.
Ekulungiseleni ukuvulwa kwezikolo kumnyaka ozayo sikhangele i-COVID lokumemetheka kwayo lokho okukhulu, uhulumende kahlele kahle izikolo lesikolo abone ukuba kulomuntu wezempilakahle esingathi ngesilungu i-para health personnel, umuntu ozenelisa ukuthi abone ukuthi ama-standard operations alandelwa ngokupheleleyo.
UDokotela Mthabisi Bhebhe uchasisa ngokukhuphuka kwenani labantu ababanjwa yi-COVID-19.
Nxa amakhesi ze-COVID eyanda, even abantu ababulawa yi-COVID-19 baba baningi. So kuqala ngamakhesi zebe maningi, then sokulandela abantu abafayo yi-COVID-19 besiba baningi. So kuqakathekile ngalesi sikhathi ukuthi abantu behle beqale ukulalela kakhulu okukhulunywa yi-Ministry of Health okwe-social distancing, physical distancing, lokuningi-ningi nje ungabavikela ekubambeni umkhuhlane we-COVID-19. Kuqakathekile ukuthi ube vaccinated, especially khathesi sezingena ku-festive season okuzaba nemicimbi eminingi.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Thawungana Ndoro uthi izikolo bezilokhe kuzindawo ezivikelekileyo, ethi njalo inani labafundi ababanjwe belomkhuhlane we-COVID-19 bese lehlile.
Our schools remained very safe, but as the term progressed, the numbers started to decline until they
izikolo zethu ziqhubeke ziphephile njalo besilandela izixwayiso zonke zokumisa kumemetheka komkhuhlane lo. Ngokuhamba kwesikhathi amanani abafundi abanjwa ngumkhuhlane we-COVID-19 liqale ukwehla kwaze kwafika lapha sesikugagasi lesini ele-COVID elibonakale emavikini amabili adlulileyo. Kodwa nxa sikhangela sanelise ukuqhuba kuhle ezikolo siphakathi kobhubhane lolu, njalo size senelisa ukuba le mihleliso eyezimseke ngesikhathi lesi sobhubhane lwe-COVID-19.
Umanani akhitshwe ngumqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo uDokotela Edwin Sibanda waveza ukuba kwabulawayo kuliviki kube labantu abazinkulungwane phose ezimbili i-1873 ababanjwe bele COVID-19 okulinani eligoqela amakhulu amathathu lasikhombisa i-307 labesezikolweni. Kuphetha usuku lwayizolo kobulawayo, inani labantu ababanjwe bele gciwane leli bazinkulungwane ezine laphezu kwengxenye i-4656. Kuthi asebebhubhile kusukela ngensonto kuze kufike usuku lwayizolo balitshumi i-10. Kuthi asebesindile baphosa bafike kumakhulu amathathu i-286. Elizweni lonke abantu ababanjwe bele gciwane le-COVID-19 izolo bazinkulungwane ezine lamakhulu amabili lamatshumi amane lasikhombisa i-4247 kwabhubha abalitshumi lambili i-12. Amalanga amabili adlulileyo inani labantu ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 beliqansile selokhu kwaqala uhlobo olutsha lwegcikwane lwe-COVID-19 i-Omicron. Ngolwesithathu ugatsha lwezempilakahle lwakhipha umbiko wokuba balitshumi lane i-14 ababhubhileyo, kuthi izolo babe litshumi lambili i-12, kuthi inani lasebehlabe ijekiseni yokuqala yokumelana lomkhuhlane we-COVID-19 bedlula izigidi ezine i-4,023,000, kuthi asebehlabe ngokugcweleyo bedlula izigidi ezintathu i-3,035,192. Nimele iStudio 7 yokobulawayo, ningubathabile Masuku.
AbeZimbabwe abahlala emazweni angumakhelwane lokhu bengelaqiniso lokubana bazakwenelisa na ukuya ekhaya ngesikhathi sekhefu lekhisimusi kulandela ukuqiniswa kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown eleZimbabwe yilo lodwa emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika elidinga ukubana izizalwane zalo kanye lezethekeli ziqale zihlaliswe zizodwa ku-quarantine. Intetho lezindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHauron kwele Botswana.
Umongameli Lazarus Chakwera weMalawi onguye umgcini sihlalo wenhlanganiso yamazwe aweSADC uthi umhlobulo wangezansi kwezwekazi le-Afrika uzaqhubeka uvuliwe ungasoke uqinise iziqondiso ze-COVID-19 lokhu kulandela ukuqhamuka kohlobo olutsha lwaleli gciwane olwe-Omicron okubone eleZimbabwe liqinise iziqondiso zokungena elizweni okugoqela ukuvalela izizalwane kanye lezethekeli ngaphansi kohlelo lwe-quarantine. UChakwera uthi amazwe aweSADC kasoke ayenze njengamazwe angentshonalanga afaka imigoqo yenza ukuba nzima ukuthi abantu bechaphe imingcele bengene emazweni athiyeneyo.
We have no plans to close our region to travelers. We want people to be aware and to follow the protocols so that as people travel.
Asina cebo lokuvala ingcele sifuna abantu belandele iziqondiso uma behamba njalo iziqondiso ezihambelana lokuhlolisiswa uhambelana nesayensi. Sifuna abantu bekwazi ukuthi abantu bakhululekile ukuvakasha.
Noma nje eleZimbabwe lithethe inyathela lokuvalela abangena elizweni okwamalanga alithumi ku-quarantine njalo uhulumende ethi bahlole futhi ukuthi abalamkhuhlane we-coronavirus inenye elivela phandle kwelizwe belingena kungelamgoqo. Kodwa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ugcizelele kuyona le iviki ukuthi kumele kunanzwe imigoqo ekhona. AbeZimbabwe abazama ukuya ekhaya ngesikhathi sekhefu abafana loMthabisi Dube bathi inyathela likahulumende kumele libuyiselwe emuva.
Hayi isinqumo esathathwa eZimbabwe lesi ngendaba yama travel restrictions ayi siyamangalisa kakhulu ngoba ungakhangela amazwe asemaceleni anjengabo Namibia, South Africa, iBotswana abalawa ama restrictions lawa and iZimbabwe yona introduces ama restrictions lawa despite the fact that uChairperson weSADC la uchila ukuthi iSADC is open for business. Kuyangimangalisa kakhulu ukuthi uhulumende weZimbabwe afake lawa ma restrictions khona kusaziwa ukuthi ivariant lay ekhona kathesi ayikabi lama hospitalizations lama deaths amaningi kakhulu.
Uqhubeke esithi amanye amazwe asahluzisisa ukuthi uhlobo lolu luthatha luphi unyawo bengagijimeli ukuvalela izalwane njengalokhu okuzanywa yiZimbabwe.
Yikho ubona amanye amazwe engathi alama relaxed travel restrictions. So kuyangimangalisa kakhulu okwenziwa eZimbabwe ngoba abantu abaningi bangaphandle kwelizwe bafuna ukuvakashela izimuli zabo. Kusho ukuthi uma singavakasha sizo spend 10 days uku quarantine uzobabona nini abakini
yabe sipheli holiday. So angathi anguzwisisi mina.
Iningi elihambe ekhaya emalangeni adluleyo lithi imgqoqo kahulumende ibengakangeni, kodwa abakhala ngokuthi akwaziwa ukuthi lokhu kungaqala nini, kumbe abomthetho balakho ubakhathaza endleleni uma uhulumende angakakufaki okusemthethweni ukuthi imgqoqo le isiyesuliwe. Amazwe afana leBotswana, Namibia kanye leSouth Africa kawazange akhangwe ukufaka imgqoqo eqinileyo ngesikhathi iningi likhangelele ukuyahlana lesihlobo labangani ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Noma nje inombolo zabantu ababanjwa belo mkhuhlane omutsha we-Omicron liqonga, kubikwa kwakhathesi umhlobo lo usutshengise ukuthi kawusiyo ngozi enkulu njengalokhu ebunakekelwa, ngoba ungakabangeli ukulaliswa kwabantu abaningi ezibhedlela kumbe ulahlekelwa ngumphefumulo. NginguQondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Live talk lamhlanje sikhangela umsebenzi wokumelana lobhubhane lwe-COVID-19 ngesikhathi sokuqhamuka komkhakha omutsha waleli gciwane owe-Omicron. Kwezemidlalo, amaqembu yenguqu athi eleHarare City leLeyada abe ngujikile obhanqa 1-1 emdlalweni weCastle Lager Premier Soccer League odlalelwe enkundleni ye-National Sports Stadium esesikolweni iHarare. Intetho lezindaba yezemidlalo uJoseph Njanjo sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leyada lihlohlelwe nguNkosi Mhlanga, kuthi eleHarare City lona lihlohlelwe nguWilfred Mvirimi. Kunjalo nje inhlanganiso elawula ezemidlalo yeZimbabwe ye-Sport and Recreation Commission isibumbe ikomiti yezaphathisa ukulungisisa umdlalo wenguqu elizweni. Ikomiti le ibizwa ngokuthi i-Restructuring Committee, ilamalunga ayithoba munomunye njalo ibunjwa ngabantu abalolwazi olutshiyeneyo. Umeli ophinda njalo abe ngusomabhizimusi uBlessing Rukara nguye umgcini sihlalo wekomiti le, kuthi amanye amalunga ngabalisa wengcitshi yezemidlalo midlalo uThomisi Thole, yena oke wasebenzela inhlanganiso ye-International Olympic Committee okweminyaka eminingi, abakugatsha lwezemali uDesmond Ali kanye loJoe Kombera. Inkokheli yezemidlalo u-Anna Mguni wake wasebenzela iqembu le-Cape United uJoyce Kapota, oke wasebenzela inhlanganiso yeZifa uBrian Busani Moyo, uRudo Mgandani kanye loCharles Banda. Ophatheke kumdlalo wenguqu engumnikazi weqembu le-Ajax Hotspurs uSiphambaniso Dube uthi ujabuliswa yikuba khona kwabantu abalembali yencomekayo emdlalweni wenguqu ku-committee.
Ngiyabona uDesmond Ali lo Brian Moyo ibe ngibazi kahle, they are football people. What we are hoping for as a nation ukuthi kube labantu abazaba lolwazi njalo lothando lwebhora. So nxa labo abafakweyo whether bavela kuwapha ama-regions bengabantu abalothando lebhora, abalothando lokuthuthukisa isizwe sethu ngebhola, I think it becomes the best and it but asiboneni wonke umuntu uyaphiwa ithuba simkhangela ukuthi usuka lapho uyangapi.
Ngocubungula ezemidlalo uWashington Spanda uchayele ihlombe inhlanganiso ye-Sport and Recreation Commission ngesinqumo esithetheyo.
Kuyinto enhle kakhulu njalo kuyinto kade siyikhangelele, kuyinto kahle kahle sasiyikhangele kubana ke ngabe yenziwa kudala, kodwa ke hayi kungasinani sebekwenzile. Sesikhangelele ukubana ke laba abayibo abakhethiwe ukubana ke baqhube okwalesi sikhatshana bazasukumisa umdlalo wenguqu, kube khona inguquko ngendlela izinto ezikhamba ngakhona.
Inkokheli yeZimbabwe Football Association ekhokhelwa nguFelton Kamambo imiswe umsebenzi inhlanganiso yeSport and Recreation Commission ngenyanga kaLwezi, setheswa amacala ambalwa agoqela ukungaphathi ngemfanelo imali abayithole ivela kuhulumende ngesikhathi iqembu lesizwe lisiyadlala umncintiswano we-Africa Cup of Nations ngomnyaka ka-2019. Isiphathamandla senhlanganiso ye-SRC uGerald Mlotshwa uthe ikomiti leyi eqanjwe namhla ayithathi izikhundla zenkokheli yezifa, njalo izisebenzi zezifa yizo ezizaqhubekela phambili ziqhuba inhlelo zomdlalo wenguqu elizweni. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Okwamanje wathi sike sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika emizameni yokufinyelela inhlalakahle yomuntu wonke kwela kusasa ngomnyaka ka-2015. Inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations yethula izimiso zentuthuko ezingamashumi alishumi lasikhombisa 17 eze-Sustainable Development Goals okumele zifezwe lapho kusiyafika umnyaka ka-2030. phakathi kwezimiso lezi esesithupha ngesokubona ukubana umuntu wonke uyathola amanzi ahlanzekileyo, ngoba amanzi ahlanzekileyo alilungelo ekulondolozeni impilakahle hatshi yomuntu uyoyedwa kodwa isizwe sonke. Kodwa uhlelo olwe Joint Monitoring Program oluqhutshwa ngabenhlanganiso eye World Health Organization bemanyene labe UNICEF, umsebenzi wokutholisa umuntu wonke amanzi ukhanya uhamba ngesiqubu sonwabo, okwenza abe ngamaphupho kwabaningi ukuthola amanzi ahlanzekileyo lapho kusiyafika u-2030. Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokuphathiswa kwenhlelo zentuthuko olwe-US Agency for International Development oloba USAID luthi luzinikele ukusebenzelana labohulumende lenhlanganiso ezizimeleyo ukuncedisa kulomsebenzi wamanzi ukuze isimiso lesi samanzi ahlanzekileyo sifezeke lapho kusiyafika u-2030. Babikwa bengaba ngamabhiliyoni amabili abantu emhlabeni jikelele abasemazweni angamashumi amabili lanye 21 abalakho ukubhekana lobunzima obukhulu bokuswela amanzi ahlanzekileyo nxa kungasathathwanga amanyathela ngesiphangiphangi. Ngenyanga edluleyo kaLwezi mhla ka-15 abe-USAID bethule uluhlu lwamazwe kumele aphathiswe ngesiphangiphangi ngomnyaka ozayo oka-2022. Abe-USAID babika ubana njalo kunje sebephakathi kokuhlaziya ukuthi yiwaphi amazwe kumele aphathiswe ngesiphangiphangi ukuze kusungulwe umsebenzi wokusebenzelana labohulumende bawo kanye lenhlanganiso ezizimeleyo lamabandla ezokholo ukuba uZulu athole uncedo lwamanzi ahlanzekileyo. Amazwe akhokelayo kuluhlu lwafuna uncedo oluphuthumayo agoqela ele Democratic Republic of Congo, Nigeria, Ethiopia, Nepal, Ghana, Guatemala, Haiti, India, Indonesia, Kenya, Liberia, Madagascar, Mali, Mozambique, Philippines, Rwanda, Senegal, South Sudan, Uganda, Zambia, leTanzania. Emhlubulweni weMiddle East kulamazwe afana laboJordan, Lebanon, West Bank, leGaza. Uhlelo lokukhangela ukuba yiwaphi amazwe kumele aphathiswe ngesiphangiphangi ngeminye imizamo kahulumende weMelika yokudlala indima enkulu yokuncedisa amazwe aswelayo. Phakathi kweminyaka emine edluleyo kusukisela ngomnyaka ka-2017 kusethulwa uhlelo ole-Global Water Strategy. Abe-USAID sebencedise ukunakekela abantu abangaba yizigidi ezedlula ezilishumi lanhlanu lengxenye emhlabeni jikelele ukubana bathole amanzi ahlanzekileyo, ngoba bekubona kuqakathekile ukuthi umuntu wonke athole ukuziphandela kwisimo sempilakahle enhle lenhlala kahle. Ngakho-ke kuqakathekile ukubana imisebenzi yokutholisa amanzi ahlanzekileyo itholiswe uncedo lwemali okungakhokhelela ekuthini abantu babe lempilakahle enhle benelise ukuthuthukisa inotho yamazwe abo. Elemelika lithi lizinikele ekuphathiseni kulo msebenzi. Lolo-ke bekuludaba oluveza imibono kahulumende wele Melika. Uhlelo Woza Friday namhlanje sileqembu elicula umdumo wembuzi elibunjwa ngamajaha adabuka ePlumtree abazibiza ngegama lokuthi amavevane akaphela. Leli qembu lisanda kwethula idlalade elitsha elilesihloko esithi Endleleni Enzima. Undungamile Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Ukuthula ebandleni, unyalala mgonga. Ewe
nandakawa yeno nditana kwaso
kuti
ndingange ngolitsitse nami kokukwe kose
yeso ninobuya
munde amuchila
amuchila
munde songe malova haka ngitebulikwa.
Iqembu leyamavevane sesike sabalalo khonapha emsakazweni, kodwa nxa uliqabuka mlaleli nango umkhokheli walo uFuture Ndebele lembali.
Mangibala imvelaphi yethu, lasiqale sihamba
ngegama elithi White Umfolosi eNgwana School ePlumtree. Ngokuhamba ke kweminyaka nangokukhula sasesibona kufanele ukuthi sitshintshe igama elithi White Umfolosi sibe ngamavevane akhaphela ngoba amavevane ayandisa umhlaba wonke.
Idlalate leli lilengoma ezilichumi inengi kungezokholo ezigoqela ethi amandla okunqoba endleleni enzima reveal myself kanye lale ethinta umphefumulo wami ethi ngiqonda indlela
ngiqonda indlela enyungayo ngikwela so
litholakala ngaphi idlalate Ntebele?
Siyatholakala kuma social media digital platforms afana nabo Spotify, o YouTube, Amazon, ku Facebook siyatholakala amavevane akaphela, siyatholakala nakho lapho.
Abalandeli ubachiyela wapi amazwi?
Ngithanda ukuthi ngibabonge kakhulu ngoba benza iqhaza elikhulu kakhulu, badlala indima enkulu kakhulu ngoba enye yenjongo zethu ngawo lo mculo ukuthi sigcine amasiko ethu namasiko abokhokho. Ngakho uma besilandela benza ukuthi lo mculo uhlale uphila njalo nje. Ngakho ke ngiyababonga namanje.
Uphuma ke enkundleni uFuture Ndebele leqembu lakhe leyamavevane akaphela ngale
Vano Verukalanga
Patana
Nimaboko
Hango
Yetu Yapuda Muhalema
Vano
Verukalanga
Patana
Nimaboko
Shango
Yetu Yapuda
Chewu
kanye mwone
lechia
chezo cha swika
shango
yetu ya buda mwa lema
chewu
kanye mwone
lechia
chezo cha swika
hango
yetu ya buda mwa lema
kubukalanga ndiko kanye
kwetu kubukalanga ndiko kanye kwetu
kubukalanga ndiko kanye
kwetu kubukalanga ndiko kanye kwetu
chosanaza chonanaila chonikumbuza
kanye chosanaza chonanaila chonikumbuza kanye
chosanaza chonanaila chonikumbuza
kanye chosanaza chonanaila chonikumbuza kanye
kukalanga ndiko kunatsime
lechu kukalanga ndiko kunatsime lechu
kukalanga ndiko kunatsime
lechu kukalanga ndiko kunatsime lechu
chochosanaza chonanaila chonikumbuza
kanye chosanaza chonanaila chonikumbuza kanye
chosanaza chonanaila chonikumbuza
kanye chosanaza chonanaila chonikumbuza kanye
kukalanga ndiko kanye
kwetu kukalanga ndiko kanye kwetu
kukalanga ndiko kanye
kwetu kukalanga ndiko kanye kwetu
chochosanaza chonanaila chonikumbuza
kanye chochosanaza chonanaila chonikumbuza kanye
chochosanaza chonanaila chonikumbuza
kanye chochosanaza chonanaila chonikumbuza kanye
kukalanga ndiko
Singeke ehlukane izihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela ele Zimbabwe libiwa linyelinye lamazwe angasozene lise isilinganiso sabamele babe sebehlatshiwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 lapho kusiyaphela umpalakazi 2021. Uzulu weZimbabwe uveza intokozo ngokuvalwa kwezikolo namhlanje abantu besiya kukhevulekisimusi. Kuhlelo Woza Friday namhlanje besileqembu elicula umdumo wembube elibunjwa ngamajaha adabuka ePlum Tree abazibiza amavivane akaphela. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah.